tiri kufara zvikuru kuti gore rino nyemberero dzedu dzeWorld AIDS Day zuva ratinocherechedza zvakuti shuramatongo eHIV neAIDS zvichiripo pakati pedu uye vanhu vakawanda vamwe vachiri kufa pamwe chete nokubatwa neutachiwana ihwohwo. Tanga tichimbopemberera tiri tega musi wa1 December, asi gore rino takaonawo veAfrica Union Commission vachitaura nyaya yekutiwo vanoda kunge vachibatana nesu. Mugore ra2012 Africa Union yakasunga kuti iyo yaakuzoita mhemberero theWorld AIDS Day yakabatana nenyika dziri muAfrica dziri mamember states kubva muna 2012. Saka mhemberero dzokutanga dzakaitirwa kuRwanda, mhemberero dzechipiri dzikaitirwa kuSouthern Sudan igore rakapera muna 2018. Gore rina2014 vasarudza kuti vadzike vauye kuno kuchamhembe kweAfrica, Southern Africa. Saka vasarudzawo kuti batane neZimbabwe. Nokudaro isusu tiri kufara chaizvo.
Sei mafunga kuti musangano uyu uitirwe kuVictoria Falls?
Kunyange dai tanga tiita urongwa hwedu tichida kupembera tiri muHarare, takaona sokuti inove nguva yakanaka yekuti isuwo tiratidze pasi pese kuti izvo Zimbabwe inyika yakaita sei. Zvinhu zvinonzi kwane dzimwe nyika pamusoro peZimbabwe zviratidze kuti chokwadi chiri papi. Saka tingati inguvawo yokuti isu tiratidze nyika yedu unaku hwayo nezvatinowana, uye kuti vamwe vanhu vanogona kunge vari kutouya kari kekutanga muZimbabwe uye vanogona kana kusazombodzokawo zvakare kuZimbabwe kwacho. Saka takasarudza kuenda kuVictoria Falls kuti vanhu vakwanisewo kuona vachipemberera nesu asi vachiona kunaka kwenyika yedu, nokuti tine zvimwe tingati zviratidzwa zvepasi rese zvisina nyika dzakawanda, one of the 7 wonders of the world.
Musangano uyu uchange uri pasi pedingindira rinoti chii?
Theme world, continental world as theme, takatora yeAfrica inoti iyo getting to zero in Africa, Africa's responsibility, everyone's responsibility. Saka zvatiri kutaura pano ndezvekuti kuti tisvike pakuti mazero matatu aya, zero new HIV infections, zero AIDS related deaths, zero stigma and discrimination, kuti tisvike izvozvo ibasa reAfrica.